Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sazvigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indwe mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyu anga aenda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afomera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yeRudhaka Stadium kumarondera. Umwe manga anofanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Vakapiwa mukana nemapurisa kuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Vachamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda.
Vaenda kucourt nezuro maloya akaenda kucourt. Majaji aifana anga ariko kucourt akashayikwa usiku hwese. Maloya akapedza usiku akangomirira padora jaji kusvikira nhasi mangwanani. Vazoendazve kuno kumasipesi ndokwatati judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano uri murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatiendi kumhukana nevanhu. Saka varamba kwataenda kukotu vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikadaiwa zvakanaka chindipai mukana ndinoudza vanhu kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinyawo uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo impact.
Mutevedzeri wemutauri weCCC vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kuDuliba Dzimu Stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita musangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutirawo kuita zvese zvavanoita kuti isu tisaungana. Asi yelo iri mumwe mwevanhu. Asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatatiri kumuzara vanhu izevezeve. Vanhu vari kutaura togona kupfeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie. Asi mwoyo medu ndeyero. Imwe yaimbova red yakachinja musi watakaannounsa on Wednesday ikaita yero.
Mumwe mtsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu, amai Jane Chikandwa, vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi, hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvichazivi munhu kuenda muballot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C, chisine chimuti chakahwina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa because of Lowlands, Katsiru, Namatereka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi garwe chairman. Saka hapana, havari kuona kuti ground havana. Ende chisine vagari vemuno ground havana, ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 19 iriko zvechokwadi, bato rezano PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita musangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzokutsvaga mumiriri wemarondera Central Parliamende ndiva Caston Mateo veTriple C, vaIgnatius Matereke vari kumirira zano PF pamwe navaWitness Mzavazi avo vari kumirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Frank Chikore.
Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa 26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutendai.
Amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwe takutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota, amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzano PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWeston Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezano PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muwadi 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection vanoti vadzokera kubato rezano PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezano PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine kumbiriro remutemo, mune inonzi Bill of Rights, mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association iri kufamba munzira mushungurudziwa nevanhu vakawanda heve vatengesa heve vaita ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwache chigumo. Vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 muKaroi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwaMutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMGCT vaDouglas Mwonzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavaMwonzora, tabata mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuti tiite misangano nemarali zedu, takamborambirwa marali mairi ekuepoint nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parali yemangwana takatendwa kuti tienderere mberi nerali iyoyo. Tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvavanowanzo kuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. But andisanda svika ipapo, satasvika ipapo, asi ndinodaira kuti zvinobudirira mangwana. But ndamutaura kuti takamborambirwa marali mairi pasina zvikonzero zvakabudira nanhasi asati aita rali yedu yekuepoint.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchema kuti ari kukanganiswa?
Ndine hurombo mukoma, asi zvikonzero zvavanenge vasingazvizivi zvavanenge vachirambirwa. Sematarira andiri kuita, ini handitauri ndakamirira mamwe mapato, ndotaura ndakamirira bato redu nevana veZimbabwe. Saka kuti ndizvo zvava zvikonzero zvavanenge vachirambirwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana kuti ndipinde mukutaura zvekukomenda kunge ndio ndaa spokesperson nemapato ese. Ndine bato rimwe chete randinokomenda ndiri ndakamirira vaMwonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana veZimbabwe. Saka tiri kukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu ravaMwonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navaMwonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwandu hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residence nemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Mwonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa neCovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawani kwa waini COVID-19 nezuro wakare, jozakashika uandue vano wabatuwa ni denda iri kubaza ratanga munyika, pazuru mazana maviri, nema kumimana neziviri, nema kumimatana tu, neva pumba mwe. Pawano wakawani kwa waini COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara ne COVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219 makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inotisangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSyria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyukiya ranga rakambononotswa zvakanyanya remuFinland reOlkiluoto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika. Izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvino toenda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Mavelas aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections.
Nemusi wa9 kurume 2022, ini Linda Tsindirai Masarira semutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats ndakanyorera mutungamiri wenyika ino neweZANU-PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nema president zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Hlabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba United Democratic Alliance, Mai Elizabeth Valerio veUZA, neve Zimbabwe Labour Party, Langton Machoko Tsamba. Tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipate mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence kurwa kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana asi tichiramba tiri mhuri, chiri kuti tadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pa pasi sema yatunga mirime mapato iwayo tichionesana kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana kuti tinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura zvino zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yangu vaikukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
chiwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidome mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanovateedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kudeka sarudzo isina popoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosimbiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTriple C vachiti asingatevere Triple C mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Chine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Makatarisa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame voruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa 11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa 293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvino zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzu rakasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutashu
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichipa kunze kwenyika. Izvi zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa sekuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa mabhodha.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta ediesel nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzo vana naAmerica. Mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana. Zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kunana China zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yeZim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maUS dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora emuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maUS. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu hunenge hunotiremekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, muchitumira mibvunzo yenyu, muchishandisa mashoko, kushandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisa anoti 909am, 4930, 13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muguro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909am, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU-PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato reZANU-PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita makumi maviri nemashanu kubva muguta guru. tabatashika kuma gume chirongwa chedu chanhasi iva ine zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vowenews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Sana na kweza kusi shwa mtuaga si mwamkivelo mshaka 12 kumbimbi to 2022. Ikama mwentunga milinku mo. Enda venize tu la msanche.
Ema chale ikura peste luko na ngofopie mkubana irale tafala nye pambili. Baza tifa impendule pambili okunga kutia munga sela nye.
Amapolisa azimbe umkokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla.
Ibandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi opha muchinguri kashiri ubelo wakhe umhlangano ekaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa e-riot abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapholisa lancanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba le mihlangano. Siqoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bay Bridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphe ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto erong sakhambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale ikhona pestele khona ngo-4 PM ukubana irali tafala ngiye phambili baza sipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
emthethwana basikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwana aba elizwe ukuze sitshengisele ubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze le phambili ukuze lithuthuke yikho sivume ukubana siyemthethwana aba njengabantu abahloniphayo intethe yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba indaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadala kodwa sikhangele ukuthi amadala engabi part and parcel of abantu esilwisana labo abezanupef ngenxa yokuthi thina le zanupef siyancintisana ukuze sibuse ilizwe
kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo izakwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa
siyaphambili ngemhlangano kusasa sabe sebhebhrijisi yecholotho tholotho binga asisoze samiswa izanupef ukwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupef iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election so asicabanga ukuthi izanupef nxa funa ukubana thina sekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakhampeni amakhampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuzulu so asoze samiswa izanupef ngenxa yokuthi izanupef ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla yikho asoze samiswa izanu siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele ngenxa yokuthi bazabulala babulale ngenxa yokuthi bazabopha babopha ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayizanupief
umnumzana Gift Ostalosi Sisiba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kusenjalo umgcini sihlalo wezanu pf unkosikazi opha mochinguri kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho ekaroyi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapholisa umochinguri utshele abalandeli bezanu pf ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikajamisa lona athi ngelabathengisi uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likajamisa ukungena embusweni sibuze ilunga lezanupf umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kajamisa ngamapholisa
into one kumele ngitshele yona amapholisa kasiyo zanupf amapholisa lugatsha lukahulumente and leyo into abayizilelwe yinto embi eluhlazi mina njengomunye wabalandeli bebandla lezanupf ngiyakukhondema kokanona babaliselani kusokwenza ngathi akumbe sebenza inyamazana esize sabayo asibesabi thina abakajamisa sibamelele bethi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze ukuthi hhayi ngedemokrasi sikhona so amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngazi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcolise ibizwe likamongameli wethu ubaba umnangagwa kungcolise futhi lebizwe lezanupf it is not zanupf ethi kona iraliyana ingenzakali yibo abazenzele kokona ngokubona kwabo but mina ngibona ngathiwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasi ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela kuyona uhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela kona wazathi kona lani ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited so labo futhi abebandla likajamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe ona babe le mvumo ukuthi benze lawo maralini if they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary they are counter isipiriti sikababa upresident wethu umnakako esho ukuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe-free and fair
umongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likajamisa uthini ngalokho
well kono kusuka kushube kakhulu ngoba njengebandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala siyeza ukuthi abanye kuthiwa hayi ngabethu abezamtiye kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoku kodwa futhi ukubona hayi kwakuthi isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngishobela umongameli labasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi kodwa uthole kulomunye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belo mkhuhlane lo. Abangamatshumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5412. 12
Lamlela ndwandwe
kwezemaphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walbert Ncube.
Isivande lesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagesi kule ndawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa impombi zamanzi aqala ukubola kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebesezithatha le ndawo njengamadlelo. Kodwa lonyaka izakhamizi eguyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqakatheke kakhulu ngoba asikhangeli phezulu siyalima lancelanga nje lanxa kunjani lanxa kuqanda sibona kuqakatheke kakhulu sithi sithelezele kulokhanya izulu phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha emathebeleni South ziqakatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagesi ukupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesifethile singakwazi kwakade sigaka sifethe kukange kwile zulu mpombi zihamba kahle siyatola sibili kudla sizo zisapulaye abanye babuye bazithenga khona.
Ukuncineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Clifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu aqalisa ukuba lezigaba lezigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izifa isiswelakale yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izijunior zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxa kathesi silima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares which means siza kuba nobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakale.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifunde lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate sand.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Siyabonga Albert, siye uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana. Elami uzithandekile mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza imfumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana nasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ama-vulnerable groups.
Kulomama ehlungweza ngale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingamo waphuma ukuthiwa ngumjathibizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abagcina sebephathelane lodlakela loni lolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Ngibona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso esifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kule ndawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo
liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lobudlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhakela ukuthi akube ophendula iincwadi zethu. Sikhangelele njani ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeli ngakuukuthi baya kuchele ilodwa bengakhangeli amanye amachele lapho kukulezi zalwane.
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mkhokho, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana umgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota?
Abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni. Kukabili-ke isizathu sikabili esokuthi abantu bangadingi ukuvota, right, uregister ukuvota. Kulalaba aba-actively involved in this discouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa i-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabodeputy. At the end of the day makuthiwa kwavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kusuyisichibi nje weplan futhi imele akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bakhithi ngabantu beMarapi bebayimsindo besithi kamaje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili njengoba nitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngishuka lapha kuthiwa kangiyeregister ukuvota ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengikaze ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota kunginikezi mala unginikeza isinkwa akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for elias nokudla. So into yakhona ikavile njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF.
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze eziningi okufuze zitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana i-CCC. Abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi. I-example enkulu ngenkosana Moyo olishona according to isintu ngoba isintu sethu uba umzali wakho ngubaba wakho angithi. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi lindebelele ngunkosana shona nakula nkosana emashonaleni. So bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafika epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo leZAP bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into le yehlula uJoshua Nkomo le so linalitshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba amarambi afungwa. So babhizi nje bazidlela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungathi njalo ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC ezongeza uChamisa engasukuma wathi sisupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yebona usewungena ukhuphe wasuke warebel against ukhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wena le hayi bade wathi sithengisa amatamatisi ethu. So into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland.
government baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyishintshile otherwise without that village abantu bemathebeleni basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe ngiqalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba bantu bephakathi kwenkinga ama-Republican ke bajikele ezinkinga ezinzima
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asibaneni njalo ngeviki ezayo lilani siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama album angu-2
ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate mpandla
abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule number 0835946046 0846
abalandeli ubatshela wapha amazwi
engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo sibonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo lo ngale ethi lingoma
usomile umfana omncane odlula bese jimu indlela ibuza usomile isagila umfana wami ngisinge ziwe phansi phansela kithi lasenka ngezwa umkhulu wami ngithi sozwakala umfana wami sesizwakala kulele kamthaniya iphimbele ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke umfana wami kwaxuphuzela izinso amadoda lingabe sewesewizile nina usomile umfana omncane umfana wami ongathi ngambu ngazume lisabanjana nganami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinto eziphezulu phezu kwezinye uze I
Sunga matota bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa erayothi avimbe umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo we-ZANU-PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi untungamili Nkomo.